Very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, June the 9th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're discussing about the continued rise of the cost of basic commodities, making them unreachable for families as the rate of the local currency continues to lose value against the United States dollar. As the Zimbabwe dollar continues to slide against the U.S. dollar, with one greenback selling for over Zimbabwean dollar 4,800 in the Reserve Bank of Zimbabwe foreign exchange auction, and between Zimbabwean dollar 8,000 and Zimbabwean dollar 10,000 on the payroll market, some economists are urging the government to engage stakeholders instead of coming up with different ways and measures every week that are not helping. Nasi tiri kutarisa mamiriro akaita upfumi munyika apo veruzhinji vari kuchema-chema nemakwiriro ari kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Izvi zviri kukonzerwa nekudonha kweuremu hwemari yemunyika. But before we delve into our main topic, let's take a look at what is happening at the South African courts, where Faujenke Kayishema, who is accused of ordering the killing of 2,000 people hiding in a church during Rwanda's 1994 genocide, was in court in South Africa on Friday, where the number of fraud and immigration charges against him were significantly increased. David Doyle has more.
South African prosecutors have significantly increased the number of fraud and immigration charges they are bringing against Rwandan genocide suspect Fulgence Kayishema. One of the most wanted remaining suspects from the 1994 genocide, Kayishema had been on the run for more than two decades. He was arrested last month on a grape farm outside of Cape Town and had been living under a false name. South Africa's National Prosecuting Authority alleges Kayishema used a false identity in order to apply for asylum and refugee status. Outside court in Cape Town on Friday, NPA spokesman Eric Ntabazalila said the charges against Kayishema had risen from 5 to 54.
That 54 includes 9 counts of fraud, 10 counts of the contravention of the Refugees Act, and 35 counts of the contravention of the Immigration Act.
Kayishema is expected to face extradition to Rwanda to be tried for crimes there, though Ntabazalila said those proceedings have not yet started. The former police officer is accused of ordering the deaths of 2,000 people hiding in a church during the 100 days in which more than 800,000 minority Tutsis and Hutu moderates were killed. The case in South Africa has been postponed until June 20th for Kayishema's defense team to consult, at which point he could apply for bail.
And now back to our main topic of the day, which is on the economy. The continued increase of prices of sanitary wear, amongst other goods, is driving women and girls to use unhygienic products, with health experts and sexual health advocates warning of health risks. A father with two daughters, Innocent Jenge, told Studio 7 reporter Rutendo Mawere the situation is becoming unbearable. Let's hear what he had to say. That there was a father of two daughters, Mr. Innocent Njenge, lamenting about the high cost of sanitary wear. He was speaking with Studio 7 reporter Rutendo Mawere. Rutendo also spoke to Ms. Otilia Chikandira in Harare, who said that sanitary towels were now becoming unaffordable, yet they are needed monthly.
zvinhu zvakwira sana. Pinda mana okay mana team hatichatokwanisa kuzvitenga zvinhu izvozvo. Apa zvinhu zvaunofanira kushandisa every month semunhu wemukati. Apa hatisi kutokwanisa kuzvitenga. Kumba kune kuchida kudyiwa, mafuta, hupfu. Zvese hazvichatokwanisika kutenga, saka izvi nana mapenzi zvichida kutodzokera zvaiitwa nana mupaundukira, nana mai wedu, nana mbuya wedu zvokushandisa majira. Ndozvataa kutodzokera kunoita. Kana kuti taakutoafodha kutenga emurodhi anonyobvuka nyobvuka aya usingazivi kuti kana kuti akaexpaya rini kana kuti chakagadzirwa rini, kungoshandisa chete. Zvinova zvaakutoisa utano hwedu panjodzi.
That day was Otilia Chikandira in Harare speaking with Studio 7 reporter Rutendo Mawere. Vagumbo Ruocha vemuraini rekwachinyanganya kwa Ishe Mutema kwa Gutu vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro kuri kushungurudza vagari vekumaruva. Let's hear what he had to say about the situation in Masvingo, where there some people are saying the cost of basic commodities is becoming too high.
Zvisingaiti sugar kuti tiwane sugar chando chino vana vazvikuru vanofanirwa kuinda kuchikoro vanwati vaja college tuitenga nei. Iyo dora rava kutengwa tengeswa 60,000 padora. Saka inini ndine mari yendinowana kupenzeni ndiiwana sei nobuda mupfosoti ndoinda kumakorokoza ndonotsvaka nyika. Mari yangu yose yaperera ikoko kuti ndiwane $20. $20 ndotinga chi ndabva ne $3 $3 kudzokera. Saka $6 saka ndotsara nemari hakusisina mari yendiyatenga shuga munyu mafuta aungazivi murivo uri majochocho ndofanirwa kutenga mafuta. Chipo nemafuta okuzora ndoiwaniki.
Vagumbo Ruocha vachitaura nemutori wedu wenhau wekumasvingo Godfrey Mutimba. Let us now take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. So you can join in the conversation right now. Tonight on Live Talk, we're discussing about the economy. And we are now joined by one of our economists, who is Masimba Kuchera, an independent economist in Harare. Mr. Kuchera, welcome to the program.
Thank you Thank you very much, Elder. How are you on a Friday like this one?
Aiwa, kuno kutiri wadi zvedu, tanga tiri kutochika kuti nhare nhasi dzingati kanganisire. Asi mambotiudzo, tiri kuona vabereki nevanhu vazhinji munyika vari kuchema chema nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu. Zvakamira sei pari zvino? Taura yenyu?
Halo?
Taura yenyu?
Chebe, nchukwane kukwira kwemitengo kwakakonzerwa nenyaya yekuterera seZimbabwe dollar. Saka mitengo kukwira mumasupamaketi muzvitoro mitengo yemaZimbabwe dollar. Isusu zvinhuatinomunyika vanofambira maZimbabwe dollar. Saka tasvika panguva yekuti mari dzatakaitirwa muchikwama pakupera kwamei kana kupera kwetrump zvichakwane kuti dziraramise vanhu. Musarangarira imimi kuti zvichapera Zimbabwe Statistical Office minister yakaburitsa nyaya yekuti neconsumer council of Zimbabwe ndovakaburitsa nyaya yekuti kwakudiwa 1 million Zimbabwe dollars kuti vanhu vararame. Asi nekufamba kuri kuita mitengo chaona kuti 1 million dollars chaichainenge chingakwani kuti vanhu vatanhatu. Saka tiri kuitika ndezvekuti paitika kuderera kweuremu hwezimbabwen dollar nezvikodzero zvakasiyana siyana zvasati mitengo inge ichikwira kusvika pakutoti chingwa chaakutoitawo 10,000 dollars. Apawo pane musiyano pakati peauction rates kana kuti mari iri kunzi ndo inofanira kutengwa nedollar nereserve bank nemari iri kushandisa vanhu kutenga. And ndofunga kuti ndo panofamira kunge paine kugadzirika kwedambudziko redu. Tinofanira kuona kuti vanhu vari kutenga mari vari kumbaiwana kupi, nekuti kana arabhizi yetu ichiti tinofanira kuwana 4,800 yekutenga mari sakuti vanhu vari kubudisa mari dzakaita sama 8,000, 9,000 taakufanira kuongorora kuti mari idzodzo dziri kuzoburitswa nevanhu dzinoita kuti arabhizi inge ichingarevuchi.
Mm-hmm. Maybe if I may just ask you in English, you have just said that, you know, right now for a family to really survive in Zimbabwe, how much does it need? Let's say a family of four, how much local currency does a family of four need to be able to survive in Zimbabwe? And also, why do you think we're seeing all these, the escalation of prices at this point in time?
So, as of that a family of six, I think, requires 1 million Zimbabwean dollars. That's the local currency that we have. And what you're saying is that the decline in currency is caused by several factors, but we can't ignore a couple of them. The first one is that the RBZ has prescribed the rate which is now perhaps about 8,000. But people are not adhering to that. People are getting more than 8,000, 9,000 for a dollar. So we investigate where that money is coming from.
Mm-hmm.
That's the first thing. The second thing that I think we need to look at, we need a social contract between government, retailers, and consumers in terms of also ensuring that consumers don't lose out, because the consumers now who are being charged 3-4 times more in last week are consumers who received their pay packets in May. So it means that we need an emergency salary in June before you even get to the middle of the month for us to be able to manage this. So I think it's now important for government not to come with regulations, but to come with an open mind of listening to the people, listening to the retailers, listening to business, and also listening to the consumers to find out what it is.
Now, thank you so much, Mr. Masimba Kuchera, the independent economist here with us on the program. We're now going to go to our caller in South Africa. Caller, Makadi Enyu.
Tete Makadi Iko, Namba Baba Masimba Kuchera, Nevatari, Nevatari Vose, Ve Studio 7, in the VON Devele, Ve Studio 7.
Mm-hmm. Apa, Tukta Ora Nanugu?
Kutana baba moyo.
Ehe, taurai tinswe baba moyo. Imi makanga muri ku Zimbabwe zvizva makaonawo tichitarisa mitengo yezvinhu nezvimwe zvakadaro.
Ya mutenge yezvinhu sezvera baba vasimba vakuchera.
Mhm.
Na baba vakuchegudu nana mai vaitora nana baba vaitora nauye ma sanitary pads. Zvinhu zvakanga zvakaoma nokuti patanga tiri kumusha $1 yaichinjwa ne1000 kana kuti 20 randiwo ichingochinjwawo ne1000 saka taakuona izvizvi yakusvika mu17,000 zvinhu zvedudzo zvakaoma bhozi pandakambopinda post office waiona line yemabond note yanga isina vanhu vaimaterera vanga vari kuvanhu vakawanda vaiuya kumaUS dollar. Then nauya kura baba vari kwagotu inorwadza zvikuru nokuti kana munhu achindopuwa mari yake yepension $20 I remember kuti baba wangu gore rakapera muna December wakanditumawo kupost office ndaifunga kuti ndinopuwa mari yakawanda yanga $28 yepension saka nauya munyika yedu yeZimbabwe inorwadza zvikuru nokuti zvinopa zvinoita tsitsi ndandonyanya kundirwadzikana iri nayo yechikafu inonyanya sadza sadza ndiro rakakosha kuvanhu vakawanda nokuti vanhu vakawanda vanotambudzika ndakasvika maitengeswa hupfu mukapu tikatarisa kuona kugweru kugweru vanhu vakawanda vaizama bhozi mari yavanoanza kushandisa kugweru mabondi note havatomadi vanoda mari yemarandi mari yemaUS dollar tofunguna nashavani izvizvo ndizvozvo saka tichiona kudhura kunoita mutengo zvinodudzira kuti zvichiwa nokuenda nyika yedu yeZimbabwe tatodzoka paya pagore ra2008 kungoti apa zviri kuitazvo zvakavharidzika rinyaya yekuti mune maUS dollar nemarandi zviri kana munhu achichinjirwa $1 nemari inosvika 7,000, 10,000 inzwai mari yakafana kana nauya yatirava vakuchera yekunzi muri musha une vanhu 6 kuda mari inosvika 1 million 1 million tichitaura dai kuri kuti iri mari yakawanda tingati nyika yedu yeZimbabwe yakapfuma ende takambobata ma5 billion kumarumbezo saka nyika yedu yeZimbabwe inoratidza kuti amene kuti ingwe kusarudza apa dhuze nokuti zviri zvinorema vanhu vakumuZimbabwe vayaura nokuti mutengo ndanga ndichiona chingwa chinotanga mu10,000 12,000 kana iri nyama yehuku food chicken hatitotauri mafuta hatitotauri chinhu chinoita $5 chinenge chinotengwa kuma15,000 chiina mberi saka kwati nhamo iri munyika yedu yeZimbabwe yakaoma tete kwataisvika ende futi chinonyanyachinorwadza kuti asai mune mari dzinohora vanhu vacho ndo mari shoma kuti kana munhu achihora vakawanda hora kana munhu atoti mari yakawanda inenge iri $100 $150 kana kachira vehurumende ma$150 $200 kusvinda mbiri chidare iri mari shoma shoma kuti kana vachinge vakaenda kunotenga zvinopisa tsitsi unoona vanhu vakawanda vakamirira pamatiu ukavaida kutenga munoda kuti mune kishi here ndishandise kadhi rangu inhamo iri mukati menyika yedu yeZimbabwe zvinopisa tsitsi kuti tichitarisa nyaya yetira baba uyo vemasanitary pads kuti vanoshandisa masoksi kana kuti matishi uye futi tishi hariiti like sering nemwana wangu mwana musikana anotora mazuva mazhinji saka zvizvi zvinorwadza zvakafana izvozvo kuti zvinhu zvakafana masanitary pads aifanira kuchipa asi nyaya yekuti izvozvo kuti nyika yedu yeZimbabwe vakundikana kutonga even munhu wakara nenyanzvi dzezveupfumi varotora zvakakosha nyanzvi dzezveupfumi dzino zvakakosha asi nyaya yekuti maleader kana havateereri maideas emaanalyst ezveupfumi vanoziva nezveikonomi havavateereri saka zvinhu zvinonyadzisa kana chota tasvika nyika yeZimbabwe inhamo neurombo nokuti vanhu vakawanda tete vari kutambudzika ichi ndinondirwadza ndakafamba mukati menyika yeZimbabwe munoona kapu yehupfu yaitengeswa dollar ende uchiona vanhu isatsii saka what about now zvinhu zvaakudhura tarisai munhu $1 US dollar now yakuchinjwa ne10,000 $7,000 Zimbabwe bond it is ridiculous
Yeah, muri ipapo vamoyo irambai yenyu muri ipapo ndimbo wanikwa imini chizokera kuna vakuchera. Asimisatikisataenda kuna vakuchera, maybe you just tell us in Ndebele, what's your view? You were recently in Zimbabwe. What did you see regarding the cost of basic commodities?
Yeah, name utimbingele nwa oke awa naneli nwa bukelive Studio 7 kubzi OA Ndebele, Shona. Ya kunzi makakulu kwa mbala, even maa sikulu mainda wa yase Zimbabwe, ya ngeveni kona lapa savani Bweru na Sekwekwe, ya ngakamba ya zindawezi mingi kulu kwa mbala, awa nduwa ya Sogola, nge sikati leso even maa sikulu manje, i $1 change wange 1,000. So nyamisi anjesi, ya change wange 7,000, 10,000. So indole ya kombisa kuti lapa siya kona kunzi makakulu, even maa uzo wabalo ya kutimali yake ye pengeni. Uya hola $20. Endavanja wanyi watata 4 months wanga ya kasimali za wola paya. So kuya kumbisa kutila pasi ya kona njenge lizo ile Zimbabwe. Ivi uya muzo, ivi nubaba kuchera. Uya kuruma kuhu nje ngema analyst economy. Uya kuruma kuhu nje kuti i government yetu. Avala lele, ivi mwabona ya zindu zindura kangaka. Kufane nesingwa, sibiza 10,000. Maas kuruma ngefu chikeni. Ibiza imali ninga kulu almost 200,000. So uyabona kuti imali ya Zimbabwe ya sikombiza kuti hakuna lapasi ya kona njenge lizo Zimbabwe kuya suwisila ngesikati lisa ka 2009 marangi nyamuka njesu tuti izi ndo zingono genge kuti kuna mayu jula na marani so nga pika lapa egweru avanya vaya chenga epupu imupi ekapeni nani tinge $1 senda avanya vaya chenga hivi nama binza peko so kuto kombiza kuti Zimbabwe hakuna lapasi ya kona.
Thank you so much, Mr. Moyo. Thank you for being our caller. You have a great day. I understand we have another caller. Hello, caller.
Hello, Makadie.
Ai, watiri wadi, tukitaura na nuko.
Tukitaura na olisi ya mwenye adende in South Africa.
Ehe, ai, watakaeza kukufone raishuwa nezuro pa chirongwa chema zinaiba tati. Singa kunzwe, itafara mapinda mchirongwa. Munoona sayi ya iye kukwira kurukwita mitengo omunyika. Unfortunately, we lost our caller there, Olivia Ngwenya. In South Africa, she's just lamenting that, you know, she was very touched by the father of the two girls who spoke about the high cost of sanitary wear, saying that, oh, you know, she's very saddened because now people have to resort to using the olden ways of young girls using, things that are not hygienic. But there's also Stephen Chipunza, Ariku in Zimbabwe, who gave us his number. Stephen Chipunza, we are trying to call you. We want to hear from you. I know you were one of the people that put up your number, saying that you wanted us to call you so we could hear your view. Because I know a lot of you that are following us, when we ask you for the numbers, you say, oh, you never call us. We do try to call as many people as we can, but as you know, some of the time the lines are not very clear. But let's go back now to Mr. Masimba Kuchera, our guest economist, all the way from Harare in Zimbabwe. Mr. Kuchera, you heard our callers there lamenting. So what is the way forward? If government were listening right now, what would you advise them to do?
Okay, so first of all, thank you very much. But let me correct something. I'm not an economist. I'm an economic analyst.
Yes, go ahead.
So if you give me economic figures, I'll not be able to interpret.
Okay.
But if you give me an economic situation like the one that we have now, I'll interpret it for you.
Okay.
So thank Thanks very much, Nam Ganya, Makuramiti. Makuramiti is right. The challenge that he has is that I think there is a disconnect between government who is trying to regulate prices. The people who are selling the goods, but also the consumers as well, right?
Mm-hmm.
And Mangwenya is also right to say there are basic things in life that government should always protect. Now, this may sound as a joke, but if you remember in 1995,
mm-hmm.
What you are trying to express here is that there are basics that the government should ensure that they should be available for everyone.
Mm-hmm.
I mean, sanitary pads are basics that we should ensure that they are for everyone. In actual fact, they're supposed to be free for categories of people who can't afford this. Now, it's not like that. So bread is one of those as well that we are facing challenges. I think if government was listening to me,
mm-hmm.
the first thing that I would say is that let's get to a tripartite meeting, consumers, government, and the business.
Mm-hmm.
Business knowledge from the retailers, manufacturers. To find a way of price discovery, what we have is a bit of a distorted auction facility. The auction facility tells us what the rate must be, but it's also not looking at what we have in the market in terms of Mari Iripo. There are often a lot of things that are not enough to Mari Memari Akat, but price discovery, you know, from Shanda negative, it's more that Memari Akat, Memari Akat, they are the corporations, they are the holder. And those men are the holders, the holders are not taking 8,000. So, finally, they have to get it past. They want to try and make it to the president. So, if somebody says, yes, but I don't remember, you know, we are to do it. I think we came over here and had a business. No, we are with that. But I don't know how to put it down. When I want to afford the 10,000, when I'm better, I want to afford that to put it down. 10,000. So we need to get to a point. That's number one. Number two, we need to seriously invest in our production.
So what does that mean? Explain that.
I wonder if people think that I'm going to name a piece of my 50. No, I would try to about 80% production in the manufacturing in the program. But you know, you know, those that open up that business, I say that it means that not paying a minimum, the things that must be called that minimum, you are very competitive. Because the Tango is a very clear as a canary.
Thank you so much there, Mr. Masimba Kuchera, who is an independent economic analyst. Who was just giving us his view. Unfortunately, time is not on our side. So we'd like to thank you also, our listeners, and those that we're following and those that will watch us after the show. That brings us to the end of our show. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, signing off in Washington, saying have a very good night and a great weekend ahead wherever you are. Good night.